Vakaronga mitambo yetsiva vanoti Manyuchi atanga ari muTanzania muna Gunyana achidzivirira bhande rake reWBF kekutanga ari kunze kwenyika kubvira muna 2019 apo akaritora arova Diego Galado wekuArgentina. Manyuchi arongerwa kurwa naJami Manguila wekuMexico uyo ari pachinhano chechipfumbamwe muurongwa hwevatambi vari pasi peWBF muuremu hwemiddleweight. Pamusoro pezvo, Manyuchi achange achidzivirira zvekare mabhande maviri aanawo reWorld Alliance Boxing Association nereWorld Professional Boxing Federation. Mutauriri weWorld Alliance Boxing Association vaGilbert Munetsi vanoti Manyuchi achaperekedzwa kuTanzania nevamwe vatambi vashanu makundano ari kuchedzwa kunzi Tanganyika Boxing Trail.
Charles Manyuchi achange achidzivirira mabhande ake matatu anoti World Boxing Federation, World Alliance Boxing Association neWorld Professional Boxing Federation. Pamutambo uchaitwa kuTanzania unodezwa kunzi Tanganyika Boxing Trail. Saka tinomutarisira kuti mumwedzi waSeptemba achange achienda ikoko nevamwe vatambi vanoita vashanu vachazenge vachitambirawo mabhande akasiyana siyana eWABA.
Vatambi vashanu vari kutarisirwa kuperekedza Manyuchi ava ndeBrandon Denese, Tinashe Madziwane, Hassan Milanzi, Monalisa Sibanda naPatience Matsa. Vamunetsi vanoti vanyora tsamba kuhurumende kuti itendere Manyuchi kunorwa kuTanzania uku makundano anosimbisa kushanya nekushanyirana mumutambo kana kuti sports tourism.
Mutambo uyu wakagadzirirwa kuti usimudzire nhau dzekushanya nekushanyirana yatinoti isusu sports tourism kuburikidza nemutambo. Takabvira matsamba kuburikidza nesangano reZimbabwe National Boxing Wrestling Control Board kuti vatisopere nyaya iyi kumberi sezvo. Saka mutambo uyu unotarisirwa kunge Manyuchi paripo panenge achidefenda mabhanda akahwina pamutambo wakaitwa musi wa 3 June.
Manyuchi anoti hapana chinomutadzisa kukunda mumutambo wake pamwe nekudzokera zvekare kurwira mukombe weWBC.
Zviripo nguva iripo tinofamba rwendo, mutambo irwendo, saka ndo rwendo ratiri nanhasi. Nekuti hakuna chinyowani kana ndakambova chingachenzadza kuti ndidzokere chii kana ndichiri mumutambo.
Mumutambo wake wekupedzisira, Manyuchi akarova Muhammad Sebiana wekuUganda nemapoinzi mumutambo wakaitirwa kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.